vatanga kutambira ngevebazi rehealth uyezve nemaarmed forces muzimbabwe asi mari iyi inoshungurudza chokutanga ndechekuti haisi product yenegotiation iproduct ye-one armed bandit unilateral offer necabinet so itendensi yokungopa pasina nhaurirano haienderani nemaconditions of service nemalabor regulation saka tiri kuona kumbunyikidzwa kwekodzero dzavashandi chatinoona chekuti hurumende yaita mateya kuti yaakungopusha down the throat yevarayiridzi navamwe vashandi zvainofunga kuti zvakanaka izvo zvisingaenderani namalabor regulations emunyika pamwe chete nepasi rese
asika vamwe vanga vachitaurirana nehurumende vari kutiwo ka atsunya arwa
hapana kutsunya because tinozviziva kuti kubva muna January February kusvika musi wa 14 March hurumende yaitiza nhaurirano nevashandi kwakuzongodanawo vamwe vashandi musi wa 14 March kunovapa zvainofunga hatisizo haisiyo procedure inoita chokutanga musangano wokutanga unoezvitenda anonzi maposition papers wechipiri wodiscasa maposition papers wechitatu woricha agreement kakuti inonzi deadlock tadista deadlock torifeya kunonzi arbitration saka hazvina kufamba nemwero wamalabor regulations
saka imi muri kurongawo kuita sei Dr. Joe
pari zvino tiri kukonsulta mamembers edu varayiridzi vari kuramba mari idzi kuti hadzibuti mukombe
tiri kunzwawo kuti hurumende inenge yanga ichitioka yakaremerwa
isu hationese kuti hurumende yakaremerwa zimbabwe ina ma66 productive minerals tikatengesa maminerals edu mune zvakanaka pane mari yakawanda inouya muhurumende chanesa ndechekuti kune varefu vanodya zvevapfupi nokureba